Muchuchisi vanyasha chikuni vaudzadare kuti kanzura mukwada avo vakakunda musarudzo dzakaitwa nemusuwe mugovera svondo rapera vakabiridzira pamapepa eboka reZimbabwe Electoral Commission ZEC. Vachikuni vanoti pamazuva asinganyatsozivikanwa mugore ra 2017 amai mukwada vakanyoresa semuvhoti vachishandisa kero yepamba namba 4106 muchikanga 2 munova muward 13 kuno kwamutare. Asi gore rino musi 26 ndira amai mukwada vakazonyoresa mapepa avo nenomination court kuti vanogara panumber 442 Devonshire Farm kuWeymouth makare mamutare vachimirira bato reCCC. Vachikuni vanoti nekuita kwakadai amai mukwada vakapara mhosva. Pavapa mutongo wavo vamukwengi vati amai mukwada vaisafanira kuva nechekuita nevafakazi panyaya iyi uye vanosungirwa kuramba vachigara panhamba yemba yavapa kudare kuti ndipo pavanogara. Gweta riri kumirira amai mukwada vaChris Ndlovu vanoti vanoona kusungwa kwaamai mukwada nemapurisa sekusina musoro.
Gesheni dzachona hana musoro because polisi inotaura iyo mapepers ayo avaunza kukoti kuti anogara kuDevonshire Farm, yet they are alleging kuti akapa false information yekuti haagari ipapo. So we find it ridiculous.
Vandlovu vanoti nhasi kwange kuri kutanga kupinda kwenyaya mudare apo pazopuwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba.
Havana kutongwa, vangopiwa bail kana kupiwa mvumo yekunzi vatongwe vachibva kumba kwavo. Saka nhasi hakusi kutongwa, iremand chete.
Vatsigiri veTRCC vane chitsama vange vari mudare nhasi vachitsigira kanzura wavo uye vazoita mudeme mudeme kuti vakwanise kuunganidza mari yechibatiso yanga ichidiwa namabharani wedare nhasi. Vachangobva kusarudzwa kuva mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaProsper Chafiwa Mutsiami pamwe naSeneta Kresenzi Yachabuka ndevamwe vevakuru vebato reTRCC vange vari mudare nhasi zvakare vachipa rutsigiro rwavo kuna amai mukwada. Amai mukwada vakakunda vaJoseph Govo veZanu PF navazvikomborero majuru veMDC Alliance yaitungamirirwa nemutungamiriri werimwe bato reMDCT vaDouglas Mwanzora musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lwedha Moyo.